kuchipingo kwapuswa zvivakwa zvinoita matemporal structures. Mutauni pane mashedzi ekuti pataibvumirwa. Pangu pandaisenzera pacomplex yeNational Railways. Saka takabvumirwa kuti tiise mashedzi tione kusenzera ipapo. Tagarapo for more than 10 years tichibhadhara rent, tichibhadhara zimura vamwe. Vamwewo zvavo vanga vasingabhadhari because they are not registered. Saka yangoputsa kuti zvinezvi pauya cabinet enforcement yekuti chinhu chese chisiri legal, chisina plan kukanzu ngachiputswe. Saka zvabva zvaputswa. Zviripo zvimakabhini zvaiana econet zvezvo. Vanhu vaiisawo zvimakabhini zvavo zvaana econet. Zvabva zvaputswa kutanga nezuro. But zvatishamisa ndezvokuti takabva kubhadhara license china chishanu vanhu vaibhadhara malicenses. Vichitoaccepta mari dzacho. Like inini ndine zimura clearance. I'm not an informal trader. I'm a formal trader. I formalized everything. Saka zvese zviri in order. Tax ndakabhadhara, license ndabhadhara.
Zvii chaizvo zvanyatsoputswa pazvivakwa zvamuri kutaura izvi?
Ya, kuchipinge kwaputswa zvivakwa zvinoti mashedzi, zvimakabhini zvemaecokeshi nezvimagaraji zvisina plan ndozviri kuputswa. Vanhu vazhinji vanosenzera mainformal traders ndomavanga vari imomo vaisawo zvimashedhi shedhi zvavo mutauni. Nenyaya yeunemployment munhu unongoisawo kashedhi kake obhadhara license kukanzu. Saka vanhu vese vaputsirwa ava vaibhadhara license kukanzu.
Kuive vekanzuro vari kuti nenyaya iyoyi yekuputswa kwezvivakwa?
Vekanzuro vanoti is a directive yabva kucabinet yekuti haipikiswi. Saka tatoputsirwa asi mari yelicense takadi takabhadhara. Nekugaza uku ndangozwa vangu handina kuenda kugaza. Kugaza hapane zvimwe zvinongozwawo zvematoilets. Kugaza hakuna mvura. Vamwe vangozi putsai zvinhu zvisiri paplan. Ndo zviri kuitika kuchipinga kuti chinhu chese chisiri paplan ngachiputswe. Nhasi vazopinda paN Richards. N Richards ine macontainers ayo ainodi ainoisira semende neimwe yaiisira madrinks. Zvese izvozvo ndasva kuti zvaputswa.
Saka vanhu varasikirwa nepekushandira vangave vakawanda zvakadii?
Vanhu varasikirwa nemabasa vari more than 500 varasikirwa nemabasa. Vaizvishandira paitwa carpentry, panoitwa welding, chinonzi chikandiwa complex. Zvese izvozvo vanhu vatofanira vatoputsa vega kubvisa marata kuti zvichengeteke. Kuti mangwana kana dosa rodi rosvika rinongoputsa ivapo. Saka vanhu vakawanda chose, vanhu vakawanda kwazvo.
Saka imimi makwanisa here kunge muchiburisawo midziyo yenyu vasati vapedza kuparadza chivakwa chenyu?
Ya, ndakwanisa kubudisa ya, asi pandanga ndakuda kupedza kubvisa mazenge, marata epamusoro, vasongouya kundipwanyira ipapo ndikabva ndatiza. Ndopaifamba ndoza randaisa papicha yeraifamba, raipusa zvinhu zvazvo. Asi mawindow frame, basa rangu ndiri mawindow frame, zvese ndanga ndabvisa pashedhi iyo.